Zimbabwe Electoral Commission inongoshanda nemutemo wemunyika unoutenda kuti ite maregulations akafana newa nekudaro yakaona zvakafanira kuti munhu anoda kuita MP anofanira kuwana nomination fee inosvika $1,000 uye anoda kuti president wezimbabwe anofanira kuita nomination fee inosvika $20,000 ukasitati hatina kusiyana kune dzimwe nyika uye chimwe chakonzeresa zvakadai nekuti munyika muno matina anoregista kana kuregulata mapolitical parties kureva kuti hapana munhu wese anongogona kungopinda chiro paada kukudza noda kwokuti zvinodikanwa kuti ukukudze zviri nyore asi kabisa kune dzimwe nyika vanoda kuti uku kuti kunyore semuregister sepolitical party vane marecomments ava munofanira kunge makaita uye zvakare sekuita president ndozviripo hatina chinhu chisva chaitwa nezekinekuti mafees angagara ipo asi angovandudziwa chete.